Vanotengesera mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa enyika. Zvazopedzisira zvaita kuti mapurisa aya akandire vanorarama nekutengesa ava utsi hunokachidza. Mumwe wevanorarama nekutengesa ava muzvare Lynette Sonzi, avo vakazvitakura vati vamhanyisana nemapurisa akavabvarura hembe yavo vakasara vari musvo. Muzvare Sonzi vati vatozobatsirwawo nevamwe nechokupfeka.
Mapurisa auya ndakaronga zvinhu zvangu apa, ndibva vatosiya zvinhu zvayo, ndibva vandimhanyisa kunondibatira ndofunga distance yeti ye 100 meters, ndibva vatondibvarira hembe kumusana. Apa ndiri munhu akazvitavura kana kumhanya kwacho nasingagoni, asi vasiya vanhu vese vechirume vanga vakandikomberedza vamhanyisa inini chete.
Mumwe wevanotengesera mumigwagwa ava vatonga ikwirihwiri vaudza Studio 7 kuti mapurisa aya ashandisa chisimba chakanyanya, zvazopedzisira zvaita kuti vavadzosere pavanga vachivarova.
Chanyazvo ndinoita panyaya yekuti vamhanyisa mavhenda akabata hwani vhenda munhu wechikadzi amhanyisa kudaro, so vamwe vava vada kuprotekta tasiye munhu wechikadzi. Zvekuti vabati vabvungisira vanhu vava kumhanya kundotora machegasi avo, changa kupostera vanhu machegasi avo kwadzi. Apa pane vanhu vadiki, apa pa pane vanhu vanga vakazvitakura nhumbu vatanga kubvara vanhu nehembe vakuda kutoshita mhirizonga pana apa nenyaya yemavhenda.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti vasanesana nekanzuro yavo. Asi mumwe vanotengesera mumigwagwa muzvare Tapi wakawadza vati kumhanyiswa nekurohwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika hakuzi pamurau, sezvo vachiti mitemo inobata mafambisiro ezvinhu mumakanzuru ichifanira kuchengetedzwa nemakanzuru. Muzvare Kawadza vati chavashamisa nhasi ndechekuti mapurisa ezrp aya aita zvaaita pasina mapurisa ekanzuru.
Hazviti kuti polisi inobata vanhu ichibata mavhenda kanzuru isipi, bhikozi mapurisa aya agara akatora zvinhu izvo vari kunogowana, zvinhu zvakaita sehembe, bhutsu, zvinhu zvavanoda, magajeti avanoda, yese vanogowana. Saka polisi imbavha.
Asi vachideme vati pane nzira dzavanoshandisa dzakasiyana-siyana kana vachiita urongo hwokubvisa vanotengesera munzvimbo dzisina kutarwa nekanzuro yavo kuti dzitengeserwe.
Mamwe maissues anove operational, so kana zvinhu zvava operational zvave paground tatogonzwisisa kuti chii changa chiitika, nokuti kushoropodza kunoona kushoropodza asi usingazivi kuti operation yange yakamira sei. Mune musingazivi kuti vekanzuro yacharanga vari kupi, so zvinhu zvinenge zviri operational tinombosiya zviri kuoperations kuti vange vachiita basa ravo, nokuti vanenge vakapuwa mukana wekuita basa ravo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa amai Cherry Charamba vati titaure nemutevedzeri wavo vaPaul Nyati avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai mumwe wevanotengesera mumigwagwa uyo aramba kudomwa nezita ati chiri kumurwadza ndechekuti munyika hamuna mabasa, asi hurumende iri kuswera ichivashungurudza ivo vari kuedza kuraramisa mhuri dzavo.
Ari kuvhara every opportunity kuti vanhu vashishandire one two kuinvesti. Akanoudza mastudents kuti muda kutsvagirwa mabasa nani, create your own jobs. So people have created their own jobs kabai kutengesa nekuita sei, but iye ari achizvivhara. Saka anoda kuti vanhu vararame sei, haasi kumboopena maindastry asi kuita sei. Akati investors are waiting, after elections you're going to see investors are coming rolling their way. Saka torarama sei.
Nekune rumwe rutivi, hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vanoti pakati pedhorobha panofanira kugara pakachena kuitira kuti zvirwere zvakaita sekorera iyo yakauraya vanhu vakawanda zvisarambe zvichipararira kana kutapuriranwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.